Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 13 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court richipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuk Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura vaDenford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579, asi vanhu gumi nevasere 18 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevanomwe 549,797. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevatanhatu 38,466. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi manomwe nevanomwe 36,277. Murwiri wehondo yerusununguko vaFrederick Mutanda uye Magweta HDK ari musangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vakwidza mapepa kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa dano remutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekuwedzera nemakore mashanu nguva yekuti mukuru wevatongi munyika vaLuk Malava vange vachishanda. Vanoti nyaya yekuti vaMalava varambe vari panyanga kutyora bumbiro remutemo renyika. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rakatoendesawo nyaya yakadai kudare richiti vaMalava vanofanira kuenda pamutyandigere sezvo kusaita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo. Asi bepanhau reHerald rinoti vaMnangagwa mutsamba yavanyora kuna vaMalava vati vanokwanisa kuti vaenderere mberi nebasa sezvo vana chiremba vati vachine utano hwakanaka. VaMalava vange vasvika makore makumi manomwe ekuti vaende pamutyandigere, asi bumbiro remutemo rakavandidzwa zvapa vaMnangagwa simba rekuvawedzera makore vari pabasa. VaMalava vaifanira kusiya basa musi wa15 Chivabvu. Asi vaMutanda nevamwe vanopikisa dano iri vanoti vaMalava hafaniri kuramba vari pabasa uye vange vari mutongi kwemakore gumi nemashanu adarika. Vamwe vaendeswa kumatare ndeve Judicial Services Commission vanofanira kushambadzira mabasa evatongi vari kunzi vakakundikanawo kuita izvi sezviri mubumbiro remutemo. VaMutanda nevamwe vavo vari kumirirwa nemagweta eHoney and Blackenberg Legal Practitioners vanove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Magweta echidiki vanozviti Young Lawyers Association of Zimbabwe na mukoma Frederick Mutanda wanowa murwi wohondo yerusununguko Liberation War Veteran ndiwo wakaenda kumatare kudarira High Court nezuro musi wechipiri wachiendesa Judicial Service Commission na wamalaba na Attorney General weZimbabwe kudare.
Vari kuda kuti dare riite sei chaizvo?
Vari kukumbira kuti dare reHigh Court riiti wamalaba wasabenefite kana kuti wane kusimudzirwa neamendment extension temu ya Chief Justice zvakatarwa kana zviri muamendment nyuwa nemakonso amendment aitwa yasonzvapera musi wechishanu. Saka varoda kuti vamalaba vasiye basa ravo uye Judicial Service Commission itange process kana kudano rekutsvaga Chief Justice munyuwani.
Zvii zvavari kuti zvinoitika kana matare akasatora danho iroro?
Vari kuti muZimbabwe mungava neconstitutional crisis kana wamalaba wakanzwa pfure kuendera mberi nebasa ravari Chief Justice panopera tenya yavo musi wa15 May. Saka ndozvaitwa nemagweta Young Lawyers Association of Zimbabwe nakoma Fred Mtanda wakamirirwa nemagweta ekwanen Blackenberg wachitsigirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Nyaya iyi yanzi ichanzwika nemusi wechishanu kudarira High Court masikati kuma2 dzemasikati. Saka takamirira kuti tinzwe kuti zvichafambiswa sei nekuti nyaya iyi yekubata-bata bumbiro yekubvarira bumbiro inyaya rwadza zvikuru kuti bumbiro ratakabvumirana tese tikavhotera neuwandu huri muna 2013 tichiti anewo bumbiro idzva riri progressive kana kuti riro padhuze kuva a bit democratic rakutotanga kutobatwa-batwa. Zvinhu zviri kurwadza koma Fred Mtanda, zvinhu zviri kurwadza Young Lawyers Association of Zimbabwe newakawanda vane Zimbabwe vari kuti hakutadii kutanga tangoimplementa maprovisions kana kuti zvakanaka zviri mubumbiro rediri pane kutanga kuri barura zvatakuita izvi.
Asi zvichabatsira here nekuti takaona nezuro kavamunangagwa vachiwedzera ivo nemakore mashanu nguva yekuti vamalaba varambe vachitungamira matare ose munyika?
Kungoita hawo kupanika kwaitwa asi hazvisizvo zviri kudiwa neYoung Lawyers Association akoma Fred Mtanda. Chavataura ndechekuti chikumbiro chavo kudare ndechekuti Justice Malaba vakashanda makore avo 15 akakwana, vasvika 70 yese zvinotaura bumbiro, havafaniri kunge vachienderera mberi, vari supposed to step down vonozorora.
Asi kabumbiro remutemo rakavandudzwa vamafunda
constitution amendment yakaitwa to extend tenure yavo ndiyo vari kuti haisiri constitutional, haisi pamutemo, ndoyo zvavasi kuda. Saka zvaitwa izvi zvangoitwa hazvo, hazvina effect yekusimisa chikumbiro chavo. Chikumbiro chavo chiri kuendera mberi ndechekuti Judicial Service Commission iite maprocess ekuti pasarudzwe mumwe Chief Justice mutsva asiri wamalaba, nekuti wamalaba ravo basa vakabata zvikuru. Tinovatenda nezvavakaita kumashure uku. Ngapachipindewo mumwe, handifunge kuti shuwari pamajaji ese ariko kuconstitutional court nekusupreme court vari 16 pari kushayikwa vangatora basa irori vakakodzera. Saka tiri kuona kuti aiwazve majaji akawanda, vamwe variko kumahigh courts uku. Magweta muZimbabwe akawanda zvikuru, ariko magweta akawanda zvikuru chaizvo muZimbabwe munomu. Ramukoma Muchada hama vana CC Beatrice Mtetwa variko, vana Mvara Irene Petrus, vana mukoma Anoti Tsunga vanokodzera kupinda pamapositions ivavo. Ndavatariswe ivavo vamalaba vazorori.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura weMeborene muHarare gore rapera mushure mekunge bato reMDCT rati vakanga vasisateveri zvido zvebato iri, vaive mumiriri weward 16 vaDinford Ngadziore havana kutura mutoro wavaive vakatakura wekubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. VaNgadziore vanoti vari kuenderera mberi vachibatsira kutsvagira vanoshaya pamwe nevakwegura chikafu, kuona kuti zvinoda kugadziriswa zvakaita semagesi nezvimwe zvinenge zvafambirwa, uye kude kubatsira kuona kuti vana vemudunhu ravo vasina magwaro okuberekwa vakwaniswa magwaro anokosha aya here. Zvondirapera vangadziore vakakwanisa kuwanira dzimba dzinodarika zviuru zvishanu zvekudya zvavakawana kubva kushamwari nemakambani avanodzidzana nawo. Vanoti vakaparurawo chirongwa chekuti madzimai emunharaunda yavo vatange kubika chingwa vachitengesa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangadziore pamusoro pemabasa avari kuita.
Chekutanga nechekutizvo mabasa edu atakasadzwa nevanhu tikungoita ari kuendera mberi. Tinoenda kose kose tichiita zvakasiyana siyana kuti vanhu vabatsirikane. Even vanongaita matambudziko avo vanotofonana kwandiri every day. Ndinoreceive mamesaji macalls vanhu vachitsvaga help and ndinoassist hazvinisinei kuti ndakadzika ukanzo. Vanhu vazhinji vachifunga kuti Harare West or Ward 16 vanofunga Mebureni ana Sendosa kunogara varungu vasingazivi kuti Ward 16 inosanganisira also maplots ari mumwatsikisi arinanalana park maplots ari kunana sangana ini anozokwishwa kwisho plots. So ndo ishi yatakati tifambidzana nayo zvakare. Ward 16 inosanganisa also masababu afana na Ashton Park masababu ayo anogara the elderly vatoti mapensioners nokuti vanhu ivo vari kurarama nemari nosvika 15 years pamwedzi. Ndo mari yavanopiwa nehurumende as part of their pension. So mari iyoyo haikwane kuita mabasa vanokwanisa kuti vaite kuti vabhadhare mabills avo ine kutenga medication. So ibasa zvakare taendere kuti batsire vanhu ivavo.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi? Muri kupa chikafu here kana kuti muri kupa mari? Zvivi chaivo zvamuri kuita.
Tishana nemamwe maboka akazvimirira ari mucommunity. Tisati takavhata kuita makanzera takazviziva kuti unge uri kanzera ari effective tofanwa tine macommunity organizations ari very effective. So tichana nemacommunity organization iwavo we are working in on the joint community development kuti kwanise kuita mabasa akasiyana siyana emucommunity. Boka iri boka ririnane partisan rinotengana nawo zvare tendai tandimangwiro. But ibasa zvakare rekuti kana takuriita tinoriita satatiridivi. But pokutanga program yatakaita iprogram inechekuita nekudonata mamagoods takapfira kucommunity diaspora. Kuna vanhu vazhinji vari kudiaspora vane mapropati ari mucommunity. Kuna vanhu vazhinji vari mucommunity vari maceo emageneral manager mavarious companies. So takaapfira kuna vanhu ivavo kuti batsira ivo unaivo zvekuita tsvembere dzedu hazikwanisi kutobata mabills. Vanhu vazhinji vari zvipeito mukanzo vanhu vazhinji vakwanisa kutenga medication yavo. Tovabatsirawo nguva inge iri nguva yelockdown tovapawo chokudya and vanhu vazhinji vakaresponda. Takabatswa chose nevanhu vakasiyana siyana. Up to now takadonata over 5000 households takapa chikafu. But taifokasa mumoni those vari marginalized.
Tichiona mabasa ese amuri kuita aya mabasa anofanira kunge achiitwa nakanzura. Hakuna here kansela kuward 16 iko?
Kubva zvatakarekoliwa svika pari nhasi handisati ndaita replacement by election. So zvaikonzera kuti maresidenti vandiaproache. Zvakare ndine mandate ndakapuwa nemaresidenti. Mandate ndakapuwa imandate yekuenda kukanzuro kuchigadzira zvichemo. So zvakandibatsira kuti roti handakarekoliwa zvangu asi I should be a solution provider at local level. So therefore ndakaenderera mberi ndichidi ndichiita ndichimirira maby election. Maby election chero angauya even akasauya ndichiramba ndichimirira vanhu ndichivabatsira.
Mamwe maprojects amuri kuita munzvimbo menyu ndeapi?
Maprojects akatowa ndechose. Tine maprojects atiri kuita ekubika chingwa yemadzimai tichishanda nekambani inonzi yengoda oven. Pawekendi pano zvakare tine program yatiriudo kuti ronge kuti iite yatirikufanira futi neimwe corporate yelotari yekuti tikwanisa kubatsira zvakare vakumakomboni vaya nethe elderly nemadzimai again. Vari kuuya neprogiramu yekupfuya huku kuti vanhu vabatsirikane. So vari kuita madzimai zvakare vachiosa into 50-50. So vachauya nehuku dzinosvika muma 1000 kutakwanisa kudini kubatsira community yeHarare West nekuti vanhu vaite maproject. Zvakare pari kuya futi neprogiramu yegardening munoziva kumaplots nevanhu vakasiyana siyana. Harare West inosanganisa maplots ari within the constituency. So vari kuya futi negardening yekuti vachachipa mbeu kuna vanhu vakasiyana siyana mbeu yekovho yerepu yemaonyeni even yemacarots. So imaprojekti yekuti at the end of the day vanhu vanga vachibatsirana at local level. And ibasa rabisa vanhu vakavhunzirwa in 2018 kuti tinoke padoro umwe naumwe kuti vanhu iva vadini vabatsiriko. And we are very happy neresponse iri kupuwa necorporate nemaindividual.
Avo vange vari vaimbovekanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana pakati peIsrael nePalestine kusati kwamboonekwa kwemakore mazhinji kuri kuenderera mberi zvine mutsindo, izvo zvakonzera sanganiro reUnited Nations kuti riyambire kuti kurwisana uku kunogona kukwezva dzimwe nyika kuti dzipindewo mukurwisana uku. Kupomba kuri kuitwa neIsrael kunonzi kwauraya vanhu 65 kusanganisa vana 16 nekukuvadza vanhu 365. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi, magadi, magadi pa Studio 7 apo. Muri kutaura nava Matthias vari kuJohni. Vari kuti izvo ko iro bumbiro remutemo riri kutaurwa iri. Ko vakuru ava vari kuzvifambisa sei? Vari kuzvifambisa sei? Hoyo vari kuzviitira izvozvo kuti naivo varambe varipo. Havadi kuti vabve. Varambe varipo kwenge vanoudzwa mukuti ngavabude. Nekuti makore yavo yekushanda hakwana. Neivowo vheivavo vakurawo makore yavo yekupedzisa kushanda hakwana. Zvavada kutiita izvika zvatovaichema kutoti isu Simiti ndiyaitibatira. Simiti anga asina kutibatira. Ivo maindi vakutozotibatira maino kuti Simiti aikupromisa zvinhu zvokuti zvinhu zvakati zvakati zvinogona kuitika. Kana kuti mari yakati ndiyandokwanisa kupa pamwedzi. Iyo mari iyo ichitenga. Iye zvinezvi onai manje zvikuita vana vedu kumusha. Taanzwa tiri kuno kuJohni tiri kungoramba chingozo kuti baba kuno maschool fees anoti sei nekini maisa lesson nacho manje taakuti tazobatwa repress manje. Is not good. Ngavagadzirise zvinhu vakuru, vakuru ngavagadzise zvinhu munyika ti nyika ifadze munhu wese. Ko zvinodireko kuti vanhu takaenda kuhondo takaendere manje kuhondo kwacho.
Magadi studio 7 tinokutendai nenhau dzamunotipa. Sechokwadi ndiri pamarondera pakati pemarondera neruwa pamefuta. Isusu chikumbiro chatinacho kuti hurumende izivewo kuti panyaya dzemavhakisini apo kana maticha neveutano vasiri kuda kubayiwa ngavaitiwo kuti isusu veruzhinji tibayiwe. Tikaenda kuda kunobayiwa kwakuudzwa kuti maticha ndevachemberi ndovachiri kubayiwa. Kwakuchizobvunza kuti maticha acho kwakabayiwa mangani. Zvikanzi kwakabayiwa 3 chete kubva zvatanga senge pamefuti. Saka zvinobatsirei kuti tirambe takachengeta kungoti maticha isu iwo maticha acho asiri kuuya. Zvitorina nekuti vanhu vari kuda vabayiwe nekuti maticha aramba. Vangoti munhu wese pane kungoti varamba vakangochengeta kuti maticha.
Pastudio 7 apo tinokutendai ana mukoma Jonga, ana Tononoka Hwande, ana Blessing Zulu, ana Sisi Mave. Tinokutendai pastudio 7 apo munotipa nhau dzakanaka dzisina kwadzakarerekera. Tinokutendai, rambai muchitipa nhau idzodzo.
Hello, Makadi pastudio 7. Ndoda kutaurawo pamusoro penyaya dzematicha ari kungonyemwa mari nehurumende yeZimbabwe achingonzi kwai tichagadzirisa zvimwe zvikamu zvichauya rini chiichi kubva rini vanhu ivava vachitambura maticha vasingahorya zvakatanga rini zvinhu izvozvo kwava kare. Vana vaticha ndo vanomutsa vanhu kuti nyika ive neramangwana rakanaka. Vana vavo ivove vari kuzhe kwedzinyika uku vachidzidza ikoko vachidosaka vachiuraya dzidzo yomunyika vanhu vezana vadinginda zvinoona sokuti nyika ndeyavo.
Mamukasei vashamarari vedu vestudio 7 pana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka. Zita ndinonzi Sei Magura, ndiri Cape Town, South Africa. Ndodawo kutaura pamusoro pedanho riri kutorwa nehurumende. Kanditaure ndichidaro kuti ihurumende inenge ichitora danho iroro yemuno muSouth Africa. Ndokuti vanhu vese vanodhiraivha matrucks vekunyika dzekunze vanosungirwa kunge vaine mapepa ekudhiraivha umuno. asi chandinozongotaurawo zvakare, I think hurumende yeZimbabwe ingade ichiwanavo zvainotaura nguva zhinji, panoratidza kuti vana vayo vari kuitirwa kasort of kautsinye mune dzimwe nyika. Ndodzoka zvakare ndichitaura kutoti nguva yavamugabe yaitenge nani, because vamugabe panguva yavo chaiyo chaiyo vaiwanikwa vachisimudzawo maviri matatu kutaura vachisapota vana vavo. Asi ike hino vamunangagwa varipo ava havawanikwi kana one day ravanonzi vane zvavataurawo kuchengetedzawo vana vavo vari kunze. South Africa danho rairi kutora iri inyaya yekungosungirira vana vedzimwe nyika kutoramba kuti varege kushanda, because kuti uite futi mapepa acho munhu pane long process. Saka izvi zvinoda kuti hurumende dzionesane dzogara pasi kutauriranawo, because I think mapepa ekuZimbabwe anodrive musadhaki yose, but ivo kana vakuti havadi mapepa ekuZimbabwe, izvi zvinenge zvava kusungirira vana veZimbabwe vari kushanda vari muno mudatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere reCenters for Disease Control and Prevention, CDC, nezuro chitatu rakapa mvumo yekuti mushonga wenhomba yeCOVID-19 unogadzirwa nekambani yePfizer ushandiswe pavana vari pakati pemakore 12 nemakore 15. Mukuru weCDC Dr. Rochelle Walensky vakati CDC inokurudzira kuti mushonga uyo unogadzirwa nekambani dzePfizer neBiontech ushandiswe pavana vezera iri. CDC yakatora nhano iyi mushure mekomiti yezvipangamazano zveCDC zvataura kuti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mushonga uyu unogona kushandiswa pavana vezera iri pasina zvinonetsa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatambira mashoko aya nemufaro vachiti izvi zvinoreva kuti mamwe mamiriyoni 10 nevanomwe evanhu vemuAmerica vave nemukana wekubayiwa nhomba iyi. VaBiden vakakurudzira vabereki nevana vavo kuenda kunobayiwa nhomba nekukurumidza. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti pakaitwa ongororo dzakawanda pavana vakawanda dzikabuda dzakanaka. Dr. Guni vanotudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neFDA kana kuti nebazi rehurumende rinoona nezvekuongororwa nekubvumidzwa kwemishonga kuti ishandisirwe muvanhu, zvekubvumira kambani yePfizer kuti nhomba yayo ichitangisa kupiwa vechidiki vane makore 12 kusvika 15, chinhu chakanaka zvikuru. Uye ndoda kuti vateereri vazive kuti kumikidzo iyi yakaitwa kuburikidza nemaclinical trials akaitwa kana kuti nedata kana neumbowo hwakawanikwa nePfizer payaiongorora kushanda kwenhomba yayo muchidimbi ichochi chevana vane zera 12 kusvika 15.
Umbowo hwakabuda muongororo iyi hunoratidzei?
Umbowo huri kutiratidza kuti pavanhu 2200 vanga vari pa third phase clinical trial kana kuti pachinhando chekupedzisira chokuedzwa nokuongororwa kwemushonga uyu kuongorora kuti unosenza unobatsira here kugenerate immunity against COVID-19 or SARS-CoV-2 uye haukuadze here dzingava nhengo dzemukati kana zvimwe zvinhu pavanenge munhu anenge atora mushonga uyu. Vanhu vese vavo 2200 vakatestwa kana kuti vanga vari mustudy iyoyi takaona kuti vese vakapiwa mushonga uyu, hapana kana umwe chete wechidiki akabatira utachiona hweCOVID-19 kunyange vakaitwa exposed kwahuri. Tikaonawo zvakare kuti munguva imwe cheteyo vanhu 18 vanga vari musame study iyoyo vakanga vari paplacebo kana kuti vakanga vakapiwa mvura isiri mushonga chaiwo asiwo vachifunga kuti vapiwa mushonga. Zvinova zvinogaroitwa pama double blind studies anenge iwayaya. Zvakatirakidza kuti 18 vavo vakabatira utachiona sezvo vanga vasina kupiwa nhomba iyi. Saka zvinotiburitsira pachena kuti nhomba yePfizer inobatsira kusvika kune vechidiki isingavakuwadze kana kuvarwarisa.
Dr. Guni, pane dzimwe nyika here dzakabvumidza kuti vechidiki vakadai vabaiwe nhomba iyi?
Haisi America chete yatanga kudaro. Canada yakatoezviita sondo rapfuura yakapa kambani yePfizer mvumo imwe cheteyo yekuti vana vane zera regumi makore gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu 12 to 15 vatangise kubayiwa nhomba iyoyi nokubva zvakare kuburikidza neumbo hwakabuda mustadhi imwe cheteyo. Pamwe chetepo kambani yePfizer neBiontech vakatokumbira mvumo kana kuti kuapplya emergency use authorization kana kuti kushandiswa kwechimbi-chimbi kwemushonga wavo kuEurope mumazera mamwe chetezvo iwayo. Ndingade kuwedzera zvakare kuti vari kuenderera mberi iye zvinezvi vane mamwe mastudies ane mhando mbiri. Yekutanga vari kustada zvekare vana vechidiki vanobva makore gumi nemaviri zvichidzika kusvika makore matanhatu. Kwozoita imwe study zvakare iri kutarisa vana vane makore maviri kusvika makore matanhatu. Pari zvino umbo hwatatanga kuona yavanoti early data huri kutaridza zvakare kuti mishonga yavo iri kushanda zvakanaka pasina kana zvigozhero zvatiri kuona kana urwere hwatataona mune vechidiki ava. Izvi zvakakosha zvikuru nokuti zvichatibatsira kuti vechidiki vakawanda vanova ndivo vari kunyanyoparadzira utachiona hweCOVID-19 mupari zvino vakapiwa nhomba iyi zvichakurumidza kuti America ive nevanhu vakawandisisa chaizvo vabayiwa nhomba iyi zvekuti utachiona hausisina vanhu vekuramba huchipararira huchienda iya inonzi pachirungu herd immunity.
Zvikasvika ipapo chii chatinotarisira? Chii chinoitika?
Zvikasvika ipapo zvinototibatsira kuti mukupera kwechirimo zvinogona kuti nzvimbo zhinji dzinenge dzavhurwa uye vanhu vanenge vaakudzikisa zvisungiro kana kuti marestrictions angachi zvanga zviripo zvekuti vanhu vapfeke mamaski nguva dzese zvinogona kudzikiswa izvozvo nekuti vanhu vakawanda vanenge vava neimmunity kana kuti vanenge vakwanisa kuzvidzivirira kubva COVID-19.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe raenda kuHigh Court vachipikisa kuwedzerwa nemakore mashanu nguva vaLuke Malava vange vachishanda. Kunyange hazvo vakadzingwa pachigaro chakanzura, vaDanford Ngadziore vachiri kubatsira vagari venzvimbo yavaimirira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.